takatora nguwa chaizu kita kuti wanzu kuhise kuti zichemo zvedu mamiro nemararamiro takaita takagumira sei kusikira takati kana muri kuti nini amukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nema US dollar iyo US dollar racho ndora muri kutendera kuti ringe chichiita mumashops mese umu salary yamuri kutipa inini iri muRTGS tofana kuti tichagotoi chinja sei kuti tiwane mari iri kutenga mumashop saka kana muri kuti nini amukwanisi kutipa mari muma US dollar tichangai nzira yekuti US dollar iro ndii yemumashop nekuti ndori riri kukonzeresa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku tivarai inyaya yeUS dollar iyoyo nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo muma US dollar US dollar yara munoziva kuti hamusi kutambisa vashandi veine US dollar saka muri kurichengetera US dollar racho saka ndo pakatanga nyaya yakakurukudza tichiona kuti iwazofunga kuti kana pakadaro iyo yakarozvita neafterthought vega tatobuda taenda isusu kuti tizonzwa kuti vakutobvisa US dollar saka tikuda mari yedu muma US dollar nekuti ma US dollar ndiwo amuri kutendera kuti anga achitengawo mabhizinesi persons vazhinji vari mubhizinesi vari kutengesa zvinhu zvavo nemaus dollar isu hatina US dollar tatambura nokuda kweus dollar rechiroro tipei mariwo inotenga saka vakazosarawo wofunga isu taenda kuti saka zicho chinhu yakadai toigadzisa sei
vamajongwe munotiwo
haiwa handina problem rekutowana vanyawo asi pamagwara atakaverenga akawanda takawana vachitembera zvikuru kuti ndovakarovera hoko pakofini yekuigwa kweus dollar muzimbabwe chinova chinhu chandomukwati kana vari vari kuzvitaura amwe vari kurevesa chokwadi asi chinongotinatsa panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu setitize taida US dollar kwete asi angaitaura toda mari inotenga zvokwadi zvokwadi handifungi kuti tingaende mberi senyika tiine mari isiri mari yedu asi ndikatorava nyaya iyoyo ndikavabvunza kuti musi wataurwa napresident Mnangagwa vakataura vari kuchimanimani kwakati tapuwa 2.5 million yemari chaiyo chaiyo kwete RTG kureva zvo naivo vamunangagwa vaikonfema kuti RTG haisi mari asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikanga tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba iriva ratinoziva takambotea riva murutsva umu tinoziva kuti takasvipa magaro sei zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu asi kana tisina production kuindastry kana tisikuitalize land kana factory isingashandi gwavha rabva kusouth africa tomato rabva kusouth africa ndiona zvichitinetsa kumberi nepamusana pekuti tikudhibheta nenyaya yese yebhazi but bhazi racho harisi kufamba ngatigadzirise bhazi tozowirirana fea
vanyawo US dollar rabviswa pamusika muchaona here imi mari yemunyika iyoyi yaakushanda RTGS nebhondi zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera imi
panoitiwa a very strong monitoring system nehurumende to make sure kuti vanoplaga maloopholes ese akafanira yekuti chakwidza mapraizi chii chii chiri kuitika nekuti mari iyoyo nyakuti kana 5000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo irambe ichitenga US dollar rikuchasinge rakabviswa iri ringe richishanda rakawanda
taurai tinzwa majongwe
ndo mubvunzo uri critical wandanga kuti wanyauka nekuti tikapemberera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana pachirungu anoti ini zvo admission vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyo vamabhizimisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizes vemabhizimisi ava ndivanani ndobvunzo wekutanga 90% of my business persons vari muzimbabwe ndeve ZANU PF kureva izvo kuti ZANU PF pache zvayo ndoiri kusabotaja programu yapuresident Mnangagwa wacho saka kana vanhu ava vari kusabotaja programu yapuresident Mnangagwa why is it that ndovari kutungamirira kukwidza mapuraizi the same people ndo vanga vari kutungamirira futi kuita introduce ma US dollar ndo vari kudistorta market kureva izvo kuti ibhasikiti ratizirai rekuti rimwe gurupu riri kuti ngatigadzirise rimwe rekuti hatinzarwe
vanyao
ndinoshaya kuti sei vamajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati nezvinenge zvichiitika pamwe chete nevamwe so that vasazoterepozina vatora right nyaya kuti ndovakazodai ndovakazodai because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pachavo vanozviziva kuti chakaita kuti vasapinde muoffice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezimda achini dhoka nebond condition because ndivo vaisita muoffice council savice chairman right now as ptz but time yakaitwa footage out I don't know whatever really then havana kufisha zvakanaka kuti tabudisirwe chimuoffice council ndo pane sour grade inyaya yekuti zvinhu zvisabatane those people kwandiri they are very important tiri kunetsekana navo kuti why are we not coming together tite talk to these issues together then issue yekuti these disadvantaged people who are in control of business consider as make sense because I've not kicked out that survey to come up with the state, therefore it is unclear. I don't buy that myself. Matarala Idama Jongos, yes, we agree, but we don't agree on those issues. That is yes.
Dama Jongwe.
Siripo, nisa kuti TTUZ, haidiwi bane wani wa onose zana wanyawa. TTUZ bane wana se mandu. TTUZ inoone kwa se MDC. MDC nige tona TTUZ se zana. Nekuti nisa atina dira tino tora. Kakabuli tapachena. Kuti ato nifkanzo ngaisa tore masaizi. Nekuti ripote nekuti yakanga yaku manya isi sabota wa mga. Nekuti atini zoku sabota mapolisi ka oligas. Nati stende nema posyo zedu. Na nasi mwezo ati ungota ura. Chikuru chatino ramba zokora pana valite kuti dai hurumende yaziva kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ningane tazvakati ningane tazvakati havari kuvakanyika. We are very patriotic and hatipi takaenda tinonyeperawo munangagwa kuti muri kudiwa nevanhu. Izvo zvinhu zvakashata kunzeuko. Maticha atambura nekuti chokwadi chokwadi maticha ari kunzeuko ari kupopota kuti vari kufira kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion. Ende chomanira chidzidzo kuti musanotaura masoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu.
Kutengeswa kwechii takatengesa chipi kuti takapurezenta exactly zvichemo zvematicha utano zvaiwayo ndo zvatakaenda nazvo mukatara kapepa redu chaichairo raitaura it was speaking to my issues ezvichemo zvevarairidzi kwete zveany other person but takanangana nematicha nevashandi vehurumende because arts council inotora every other mushandi wehurumende saka kuti takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamwechete nevamwe vanda kutora that advantage nekuda kuzopota vachiakiza vamwe voramba kuti hatipindimo vakaona kuti paita rupo apa then votora he capitalized on that ati kuri kuenda mberi if you take that route
asi takazosiyana futi navanyawo nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatiri kuda kusapota zvemapati tida kumira ino objective analysis titi hatisapoti zviri kuitwa nezanup f vanyawo ndomunga vakazongotorawo side iro vakaenda his choice but takangomira tikati hatisi kuda zvekusapota mapati. Ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti MDC handisapoti ZANU PF ndinomira nesafari yemateachers ndogumira ipapo.